Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzanu PF rekuda kuti mupumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora uchi hwenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya denge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikazvifariri nekuti America ikataura ka pasi rese rinoteera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kutonya dzevarombo riri well documented. Hatizive kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 vanondoziva kuti vari kutobatsirwa macommunities nemaamericans. Tinoziva Food Aid, America US Aid program neUK Aid yemaBritish. Vari tu ndo mabiggest donor muZimbabwe. Anoita mari zhinji chaizvo. Hatisatamboona vakauya rubatsiro China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu nezanu PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe paneko maagreement anoitwa. Nhandare yendege ndo mukaiona izvozvo mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel National Airport. Yaifananga iri world class in terms of kutonaka pachizvadhiferekesa cost mukati hamakanaka wamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadesign bacho. Tingaikompeya here neSouth Africa or atambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iparliament itsva iri nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hakadyiwa marembo yani. Mamwe madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond ndo painointernet vaiita magetsi ekuhwande eco vaitava kutibatsira sei tarondwa kuti hanzi kuti tidaura kuti dzimirwa magetsi tifanira kubhadhara chikwereti. Saka zvinhu zvemachina hasiri transparent. Zvemaamerica zviri very transparent. Ukaenda kuhealth vanotaura kuti vanotamarira kuzimbabwe and munoiona maketi.
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa?
Mitemo yatevedzerwa ndeiti maChinese haabhengi mari. Mutemo wenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mari every day for 24 hours after watengesa. Ndiani muChina makamboona mubhenge ebhenga mari haabhengi mari? Havana mutemo wanotedzera, havabhadhari tax maChina. Hii ndakaita study yepayment of tax in the gold sold by the Chinese. Ndakaita ongoro havabhadhari tax zimra maChina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America.
Munyika mave kuita gakava guru padanho rebato revamwe muZANU PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochi chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira.
Chiripo mchatinozandike kuti isu sebato remusangano takagara pasi kuconference gore rapfuura. Tagara kuconference, conference ikabuda neresolution yekuti iyo tichange tichisapota kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vamarapira?
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi falikeni president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechichaura nekufunda kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 tichaona kuti zvishande zvakuenda mberi nekufamba nenzira iyi. Asi pari zvino mataura akaita musangano wakabatana weZANU PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhano zvaanga atanga zviri kuda kuti zvipedzise naiye.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemo Maduku.
Zvinangana musoro, zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tungoita basa rekuti nhasi avodachinja constitution toda kuti president varambe varipo, yet president vacho vakataura kuti iye anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakanganwa kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti panga pasina mutemo uya wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira. Zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka zvaakuzwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda za 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboiti zvekuti hazvifaniri kana kutombobvumidzwa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza here kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparliament meka uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzwa kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu, vanhu vanoramba. Saka varoda kutsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti aiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaendera mberi nezvavari kuita izvano vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinoonesa dare rinenge riri dare ragara ririko makota atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyangwe vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira yakafanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irworwo munochirambidza imimi vanhu, ende vanhu vanokwanisa kurambidza. Munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchituti hatisi kuzvida, kana paakuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanje munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love More Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutosheredzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedano iri.
Ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri unoti ukatonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wauyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munotiwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwara ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika.
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti inindoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda emudiriri ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muzipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think President has made many statements regarding the issue of third term, like, and see just as they are not afraid to but wanu wa nukulambo wa sisi sara wanu wa niki mbo kuti edha endi mama wa chambu wa kuchema kwa wanu it's not about the president wanting the same thing it's about the people of Zimbabwe wanting the same thing now opposition is enjoying the call for president Idi Mugabe to extend his term. Takaona even kukonferensi ya kaitwa kubulawayo jamtia kufuwa SR chain makoka suti nisha kaitwa katibaba mungu kwa lambai nilipo kushika 2020 wamna kwa kata aaa mingi ya kasa sumora batu wa mwakitu wa mwakitu wa chini kwa katibaba la mwakitu chunga saka wanewa kuchema kuna baba baba mkaiendi baba mkaiendi dozo kutika mwaka
Professor Mkonza manzika sa taurwa na wa tongo gara anzi wanewaru kuchema kuti baba garai zinga itere kuti baba wabvume kana kuzoonekwa achikora mutemo nokuti vanzi nevanhu garai
vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo asi mafungira vari kuisa pajekeraya handi mafungira akanaka handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi togoti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa nga vaenderere mberi sekutaura kwavari kuita iwo vamunangagwa havagoni here kuti aiwo inini tinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri omira inini ndaita pangu regai ndichive vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuzanup f nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyange murimo muzanup f imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani
ratongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo muzanup f kune bindu remutemo kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti inini ndinoda kubvunza vamunangagwa muzanup f mune dhemokrasi nokaona vamunangagwa vari nedhemokrasi munhu anongotaura kuti vadhake hakuna anombunikidzwa saka rapane vanofunga kuti isu toda kupinda panapo pamunangagwa patinoenda kucongress yedu yezanup f ya2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndio vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga zanup f kotozvise nyika yose iyo munangagwa vachitoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanup f mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinoaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuzanup f
ratongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi vechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
inini nemaonero andinoita pano vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndisaka vanhu vachienda kureferendum kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu retake responsibility yezvinhu zvaitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanup f vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Weda Kuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7.
vaBiden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana neAmerica vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino tirikuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo wejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madande mutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bande neburukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedande mutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCovid-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu makumi matatu nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara ne basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Winda Kuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadande mutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare reSenate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi tingati maSenate confirmation idanho rinokosha and rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. And kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende. Kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu ndikati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifya kuti vave vachigarawo pazvidanho izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze uyu hationisi anokodzera obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika and I think pane tine yatingati good example yakaitika nangu avo vanga vasati vaenda before the committee ya Attorney General angaka selecto inava Trump uyo akazobudawo zvekare mu race iyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo macontents avo. Zvinhu zvakadaro zvokwanisa kuitika zvekare kumanominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achikonfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 16 kuZibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthambo Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama-Cabinet members ama-administrations adlulileyo.
Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana nabakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe.
Bakhangela uMnumzana Trump, inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombutho wakhe. So ngibone ngathi uMnumzana Trump ungalama-positive.
Izizalwane zeZimbabwe zile mibono etshiyeneyo ngokuza kwenziwa ngumnumzana Donald Trump okhangelele ukugcotshwa ngomvulo ukuba ngumongameli omutsha weMelika. Sokulungiselela uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe weGoground. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe. Okhethwe nguTrump ukuba ngumphathi ntambo indaba zekhaya, umnumzana Doug Burgum namuhla ukhulumisana labaphethe uhlangothi lwezomlilo lezemvelo, iSenate Committee on Energy and Natural Resources. Asebelikhulumisane lelihlanganiso ezitshiyeneyo zeSenate bagoqela umnumzana Marco Rubio ocelwe nguTrump ukuba akhokele uhlangothi lukahulumente olubona ukudlelana namanye amazwe olwe-US State Department. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Washington Jamela olandele ezombusazwe ekhonapha eMelika.
UTrump Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama-Cabinet members ama-administrations adlulileyo ukuthi bebesenza ama-decisions bemebodwa and then kube i-decision ka-cabinet minister ka-secretary law. Like uBlinken kunjenje nguye obesenza ama-negotiations njalo futhi singakhangela kakhulu ku-Department of Justice. So uPam Bondi uzabe esenza okufunwa nguTrump, so akula decision azoyenza independently ngaphandle kukamongameli.
Baba Jamela, ubone ngazani laba abanye abakhethwe ngumnumzana Trump kambe bazathuthukisa umnotho yini welizwe lweMelika?
Hayi, okomnotho ngibona ngani bazozama noma nje eqinisweni umnotho welizwe ilizwe right now liyaqhubeka liyaphambili vele umongameli uBiden ukulishiye sesendleleni eqondileyo noma intengo yezinto isasephezulu.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela zombusazwe eseChicago khonapha eMelika. Iningi labantu eZimbabwe liveza imibono etshiyeneyo ngomnumzana Donald Trump okhangelelwe ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika ngeviki ezayo eWashington DC. Intetho lezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxele abanye babo ekoBulawayo.
Umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump osethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwekazi leAfrika.
Kungawuthokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola ukuningi okuvelele eAmerica, kodwa engxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, engxenye labamsekelayo. But thina ezamaZimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kasikaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana bazabandlululwa kakhulu, ikakhulu iziphepheli nabantu abamnyama ngoba uTrump engumuntu lobandlululo kakhulu.
Umahlekisa orodumo omtawuni Simanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kulento engithanda ukuthi kukhulume ngoDonald Trump, yeah. Otherwise, elsewhere, the guy is good because he's got boldness and a leader. And when a leader believes what he believes in, and he pushes it. And but Trump, when into one and in Tandy, and a Konokutra Funama foreigners, they listen, Yankulunku, we are one people created in the image of God, we've got to coexist. Agupela Kona, Amadisa Konaposi.
Umnumzana wafuna nindimande ugcizela amazwi kaMdawu esithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Makhangela umnumzana Trump inumber of billionaires ekwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump ungani lama-positives amaningi kakhulu. Njalo kumazwe ase-Africa singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana nabo-LGBTQ ukuthi kumele bavumelane lalezi azinto.
Abanye bathi abanalwazi olujuleyo ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi akwazi ukuthi uzanceda njani ele Zimbabwe.
America sinomongameli omutsha but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Gretus Banda uthi impilo zabantu zizatshintsha ikakhulu kulabo abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi laba abangela maphepha, ngibonakani impilo yabo iza kuba nzima kakhulu. Lalaba abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuza kuba nzima kakhulu. Yeah, mbonani uza kuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. So mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo lezimpilezi ze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sikile nxa ngibona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandlala ama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho olwaqhutshwa ngolwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Ngiyobulawayo ngimela yesitudio 7 igama namwenza Jesus Banda.
Nansi isaziso balaleli be-Studio 7 ngomvulo ntambama kusukela ngo-7 PM kusiya fika u-9 PM. Sizalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kukamongameli welizwe omutsha umnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni we-Studio 7 lasenkundleni ye-Facebook emakhasini ethu abalisa ele-VOA Ndebele, VOA Shona kanye lele-VOA Studio 7. Sizalethulela udaba lolu njalo ekulenjini kuma-websites ethu kumakheli alandelayo: voaindebele.com, voaishona.com laku-voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo ku-VOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole iindaba zethu ngokugcweleyo. Osephuma esikhondeni sikamongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi akhe okuvalelisa izolo kusihlwa, wasola kakhulu ukungenela kwabantu abanothileyo kwezombusazwe zeMelika esithi le yingozi ephazamisa umbuso okhululekileyo. UBiden uza kwehla embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngomvulo. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa engababethanga ngamagama abantu laba, umongameli Biden ukhanya ubekhuluma ngezinothi ezifana losomabhizimusi onothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele umnumzana Elon Musk. Yena osekele uTrump ngezigidi lezigidi zemali emkhankasweni wokhetho lwanyakenye.
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people.
Kuyingozi ukufaka amandla ezandleni zabantu abalutshwana abanothileyo. Nxa bengafekelanga imigoqo, balakho ukuphatha umbuso obutshapha. Ngikhuluma nje luyagxila uduwo lwezinothi esezilamandla kwezombusazwe eMelika.
Umongameli Biden uchothoze njalo amankampani enkundla zokuxhumana afana leFacebook ngokumisa inhlelo zokuvimba impiko yamanga ethulwa enkundleni lezi Sithi iqiniso kumele liqakathekiswe ngaso sonke isikhathi ukuze kuvikelwe umphakathi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
Ukwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kuyachabalala. Abahleli bayanyamalala. Iqiniso selivalwa ngamanga ngenxa yokufuna amandla lenzuzo.
UBiden ukhulume njalo ngenhlelo zentuthuko athi ziqhutshwe nguhulumende wakhe ngemva kokungena embusweni ngo-2021. Inhlelo lezi zigoqela ukwakha izakhiwo ezintsha, ukuvuselela umnotho, ukuqeda umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko owehlukileyo izolo njalo, uBiden wazise ukuthi ele-Israel labeqembu le-Hamas sebevumelene ukubeka izikhali phansi eGaza lokukhulula izibotshwa kanye lalabo abathunjiweyo. Sithi uhulumende wakhe udlale indima enkulu ekuqedeni limpi. Uthe uhulumende wakhe unikeze uTrump imininingwane yonke ephathelane lalesi sivumelwano njengomongameli weMelika omutsha ozaqala umsebenzi ngomvulo. Kodwa uTrump laye wethule umbiko esithi nguye odale ukuthi abeHamas labe-Israyeli bavumelane. Sibuze olandela izombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ngubani phakathi kwababili laba omele athole imiklomelo ngalolu daba.
Umnumzana Biden waqala kudala ukuthi azame ukuthi kube le peace khona ngale Israel. So ukungenela kukamongameli Trump ongenayo next week lapha ube khulume emsakazweni the past week esithi ma kungela ceasefire or ukukhulumelana le Hamas ubezayiqeda tu. So labo babona ukuthi hayi umuntu lo ongenayo unomzana Trump ungangithiwa vele uzayenza lokhu akukhuluma khona. So mina mbona ngangithiwa they both deserve the credit.
Umongameli Biden usuka nje embusweni ngomvulo ngemva kokuphatheka kwezombusazwe okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50 years. Wadonsa iminyaka emide elilunga ledale le-Senate. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo uthi kunengi uBiden azakhunjulwa ngakho nguzulu weMelika kanye lomhlaba jikelele.
Abantu bazokhangela ukuthi umnumzana uBiden ungene ngesikhathi lapho ilizwe le-America beseliluze i-confidence kwamanye amazwe internationally. Ngoba siyakhumbula ukuthi umnumzana uTrump wayesekhiphe i-America kuma-treaty afana labo Paris Climate adila ngeze-climate change. Okunye abantu abazomkhumbula ngakho, I think yikho khona lokhu ukuthi uzamile kakhulu ukuthi alethe ukuzwisisana esingathi apromote i-democracy e-America.
UBiden ugqibe umbiko wakhe ngokubonga abantu beMelika ngethuba lokukhokhela abamupha lona. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakuhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu olwe-Palestinian Civil Emergency Service bathi ele-Israel libhombe eGaza ebusuku labulala abantu abafika amathuma esikhombisa phakathi kwamahola ambala kulotshelwane isivumelano sokubeka phansi izikhali empini yelizwe leli le-Hamas. Ibutho lakale-Israel lithi selihlolisisa udaba lolo. Abaphikisayo baqhubekela phambili betshengisela emigwaqweni kwele-Mozambique kulandela ukugcotshwa kukamongameli Daniel Chapo okuthiwa ibandla lakhe ele-Frelimo laqibezela kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugrawundi eMathabeleland oluzaphathwa zinduna njalo luphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa luzaqala kunyanga ezayo. loba kunjalo baningi abachothoza imizamo kahulumende ukupholisa abanxeba abantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombhuqazwe lo eZimbabwe eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Ukubika uNgqele Dube.
Induna ekhokhela uhlelo lolu umtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngonhlolanja.
Kuyavela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le viki ekupheleni kwayo nje izaphela, sizabe silangele sibuye sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani. Ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo umnumzana Mehluli Ndlovu wayekhezi.
Into lesibone ngani into yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time. Ngiyakubona land kokuinto kwakhona lokho. And futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu, abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, uyabona the mali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlando Ncube ohlala eTsholotsholaye uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alisoze luphuthe kahle, ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siyekhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sekuthiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili, akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kunani yebo izaqalisa, kodwa kamboni ukuthi izabe iyiprocess eyiyo ekhanya efitha kuma-standard ayo aka-victim. Bona ngazathi iprocess emanipulethwa ngu-perpetrator. O-victim akuchoyo bayathi ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje, kodwa kambona ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khona kuyabe kukutshengisa ukuthi iprocess le ingaziyenzakale kayisoze i-address udaba lolo, kodwa bekuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi.
There is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to foster unity.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into le ifuze ukuthi involve iZipra leZapa because iba bahlukumuziwayo. So na bathatha izinduna betshiyela abaye ama-parties ayiwo ayedingwa ayebulawa igugurawundi bengekho phakathi, kuyahlupha kakhulu. Ambona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kungasebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Kwake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi ikhomishina ekhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Jambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNgqwele Dube.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya udaba lokuthi kulabanye abakuzana uPF lamanye amabandla aphikisayo abalokhu bekhankasela ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukwengezelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lanxa ihlandla lakhe lesibili liphela ngo-2024. Sixoxa nomnumzana Mqondisi Moyo, umholi webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana Innocent Ndivali, ohola ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Mnumzana Ndivali usungula lingxoxo ngomzekeliso ukuthi kuqathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenzele ndawonye lelibusayo ekuthuthukiseni ilizwe.
Angiboni kulohlupho lokuthi ubaba uChabangu evakatshele upresident ezefika lemasimini kapresident. Upresident asiye president weZANU-PF, ngupresident weZimbabwe. So any opposition leader, including myself, sile right to go and meet the president. And I believe ukuthi vele we must normalize ama meetings lawa ama leaders awe opposition ukuze ehlangane lo president bembikele lokho ababikela khona. Ngibe sengikhuluma ngendaba ye term limit leyi, as long as ama processes wonke ezalandelwa akutsho ukuthi I constitution angeke yatshintshwa. Amazwe amaningi ala ma term limits we've seen in the past since sitadekile ukuthi siyahamba kuma elections kungela ama reforms. Ezinye izinto ezinjenge economic development, instability yelizwe, lokumaking sure ukuthi those who have settled in various parts of the country, these things are formalized. So by postponing or even extending i-term ka-president, given ukuthi he has started into eziningi.
Mnumzana Moyo, njengebandla le-MRP liyakusekela yini ukuthi aqhubeke umongameli Mnanga?
Asikusekeli lokho thina si-MRP. Ngokokuqala, kuma-initial stages of the constitution making yeZimbabwe, I was there around 2010. Kuma initial stages siya trainer eHarare under Copac, though bangixosha at a later stage. So ezinye zezinto ezancindezelwa ku constitution ekhona elizweni elizwa ekhona ezana ukuthi the sitting president kumele ahlale for 2 terms. Ngiyadabuka nxa ngisizwa umfowethu Ndivali, indoda engangiyithembe kangaka, emuva lesi sesesonke kuzapho, esengani yena ukhulumela iZANU-PF. Ngiyakhangela futhi le ndaba kasengezo oqale ngayo, konke okungakhulunywa ngale yinto ezi stage managed. Ngeke ufike ngale ukhulume ngaye umuntu ekubize emzini wakhe umcastigate. Anyone opposa uhulumende uyabotshwa, uyahlukunyezwa.
Sesibuya kuwe-ke mnumzana Ndivali, uthini ngamazwi kamnumzana Moyo?
Ubaba Moyo is assuming ukuthi wonke umuntu ohlangana lo president in whatever platform kumele emcastigate. Sometimes we must be able to talk more, engage more, even as ama political leaders. So ubaba uChabangu into ayenzileyo le, it is more or less like the icebreaker. Mina as a leader of EFF, I can meet the president any day, but it doesn't mean ukuthi I'm a member of ZANU-PF. Wena Comrade Moyo, kufuze unikwe i-opportunity uyehlangana lo president wakho, umtshele zona ezizikhalazo ozifunayo ngokuthi iZimbabwe kumele iqunywe. Okwama-terms lokho, we must forget about them. Ngawuntu e-deliver, thina njengama-socialist from this left, we do not believe in term limits. That's why you want Comrade Malema can serve as many years as he can.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Moyo.
Ya, ngiqhubeka ngisuka disappointed dadewethu ngomfowethu uNdivali, ngoba bekukuhle ukuthi ngabe uhle abe yi-extension yeZANU-PF.
Mana aqhubeke umnumzana Ndivali.
Let me talk Ndivali, awusoze ungitshele ukukhuluma. This is a political discussion. So I've got a right to respond the way I want, because I OED angeke kakhulume ngokusho yena la izoke emathebelele nje sithathele umhlabathi ama-mine konke okuthethwa ngamashona ama-teachers ezikolo waze waxotsha wasuspenda u-MP wakhe ebubi laphana u-Usbanda emashona lendi le kwaxotsha iNdebele i-teacher ayisekendari akuzange kube ndaba zalutho. So ukuthi mina ngitshone ngiqalise ukutshone ngani mina ngiyahero worship emason ukhulumeni igama wakhe ukuthi president wani. Ngifuna ukumkhonjisa futhi aso president wami ngu president wakhe. Mina ngina president owabulala abantu bakithi abayedlula 40,000. Angina president okhoze iclosure of ama industries kobulawayo. Angina president oyehluleka ukunika abantu abafana nayo ama equal opportunities of employment and business. Uyakhohle ukuthi zani PAP le 2/3 majority kade separlament. Yena ukhulume outside parliament undibale EFF yakhe. Uzokulungisa ama reforms la engapi. Izek AUA rana ama elections. It's another arm yezani PAP. Yikubona izani PAP ingaphumi. Izani PAP ayikazwini ama elections from 1980 up to this date. So ama reform angaze kwa postpone nge 50 years. Mina ngangizaphila I can bet lo ndibale. Akula zani ezophuma esikhundleni bazimisele ukuthi babe one party state.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umholi weMthwakazi Republic Party, obexoxa endawonye lomnumzana Innocent Ndivali okhokhela i-EFF Zimbabwe, ebelo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Zingilele njalo la ku 2025 City yethu basakaza abahle. Zingilele lonke mazibapha amahle. Sembe ukuthi ngene kahle enyakeni omutsha. Njalo siyaqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela. Kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizi bengahlali kuyo. Umuntu akho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe. Azazafe umuzi lo yakhile engakudlalanga. So impilo ekuhlungu kakhulu leyo. Nabonga ngumasenga lakho nokobulawayo iphumule emadonkini.
Singele Studio 7 siyabonga umsebenzi. Sijane futhi kakhulu ukuthi sizwe abantu bezanu besafisa ukuthi uMnangagwa ahlale donke iziphume ihondo. Bonke laba basengezochabango othokozane khuphi vele ababangabathengisi kusukela kudala abangahlukene nomuntu othwele ngoba umuntu uma ezafuna ukudla yena kamnandi edayisa abafowabo edayisa izwe sakhe sonke ngalani ndaba yokuthi abantu bahlupheka kanjani vele fanele ukuthi abe ngumthakathi. Izanu PF ukuthi bayixhasele ukuthi buseleni angazi. Ingane njengamanje esikoleni azikwazi ukuya, abazali abasebenzi, imali yeschool fees manje. Ngesikhathi kusabusa umgabi ischool fees lesi affordable yonke umuntu. That's why abantu beZimbabwe abaningi kuthiwa bafundile, bafundiswa ngumgabi. OmNangagwa bathatha umqondo kamgabe ngendlela engayisiyo. Umgabi wayesalele embusweni kodwa wayekwazi ukuhlakanipha. Bona balele umbuso ukuthi bafuna ukwenzani. And into abayikhiphela umgabe kuyini.
Salibonani izihlobo zami, salibonani bantu bakithi. Ubuhlungu lokhu esikuzwayo okwenza kuwa ngokochabango. Abalokhu besesenesifiso sokuthi uMnangagwa aqhubeke busa. Thina abanye sibone lokuthi naliyo i-5 years le is too much ukuthi lo muntu ebelokhu esesikhundleni. Ngendlela esibona ngakhona ilizwe lichabalala. Ilizwe liyachabalala, abantu bayaphuma elizweni. Ochabanga abanandaba. Bona bajabulela nje khona lokhu ukuthi bayathola imali labayithola kuMnangagwa. Ukuthi izwe lime njani kabakuboni lokhu. Yazi ezinye inkokheli zinkokheli nje kuphela ezingaboniyo nje ezidonswayo nje.
Hayi khona abantu uSmith kumele bembonge ngalokhu akuchiyayo. Ube akuso Smith ngempela kube asazi ukuthi abantu bakhupha abantu baphila ngani. uSmith kumele simbonge ngempela ngoba hayi laba bezamukhipha. Abantu laba bayihlulekile. Ezinye zihluleki ezingakwazi, ezehluleka nokuzenwaya, zisala ziqamba amanga kuphela. Amadamu okagcibelekile. Izikole zathiwa nguSmith manje zifile ziphelile, ngemduli ziwela abantwana bethu. Imigwaqo itara iphelile, basilokufaka itara emgwaqweni. Izibhedlela zonke azila mbheda.
Studio 7 ninjani ndabasakazi? Hayi thina siziphilele, siziphilele thina. Hayi sibona indaba ezinhle lisetshilela zona lapha, hayi ezilohlonze indaba zakithi. Hayi bengisacela ukubuza nje ukuthi kanti uChris Gande sowaya ngapha? Chris Gande ngabe sowaya ngapha? Chris Gande hayi samgcina kudala.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk, kuhlelo labesifazane asiyihluzeni bomama, sixoxa ngomlilo ovuthayo eCalifornia khonapha eMelika. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sesichaye kwazwela, siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngutabo kancube nesithi lilale lingakhohlwa ukusilandela ku-VOA Indebele WhatsApp channel.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.